Mumiririri wechiRed Syndrome dare reparamende vari nenge chimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCCC varopafadzwa makumire vaudza Studio 7 kuti vakange vachengetesa mpunga wavaida kupa vanhu mudura rinochengeterwa zvinhu kana kuti warehouse renhengo yeparamende yeChiRed South vaJoel Stole veZANPF mushure mekubatsirana kutakura mpunga uyu kubva kuHarare. Vamakumire vanoti nemuvhuro pavakaedza kutora mpunga uyu vakarambidzwa nevatsigiri veZANPF vaitungamirirwa navaFrancis Moyo avo vavakakunda musarudzo vachiti vanopikisa vangapiwe sezvo vakabva kuna vamunangagwa.
Takasvika vari pawarehouse apa vakandiudza mashoko okuti ini handaigona kutora mupunga uyu nokuti bato randakapinda naro muparamendi harigamuchiri vamunangagwa somutungamiriri wenyika ino. Saka ivo vakandizivisa kuti vapuwa shoko nemukuru wenyika kuti ivo vange vachipamba mupunga uyu.
Studio 7 yaedza kubata vamwe kuti tinzwe divi ravo asi vabva vadzima nhare mbozha yavo pavangonzwa mubvunzo wedu. Vamakumiro vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa asi kusvika pari zvino hapana ati asungwa.
Nyaya iyi iri mumaoko ematikitivha vari kuongorora nyaya iyi kuti zvii zvingadai zvakaitika kwandiri mupunga uyu wakabiwa nenhengo dzemusangano weZANPF dzichishandisa zvisita remutungamiriri wenyika kuti vagoshatisa chimiro chavo mukati mevanhu vemuno muChiredzi.
Vasitole varamba kuti vakachengeteswa mupunga navamakumire.
Ndakazombora makripa ongonyora ine ndambomaona rachecho musocial media ndakazviona.
Asi vamakumire varamba vakamirira nerekuti vakabatanidza mari vari nhengo dzeparamende dzekuChiredzi ina vakabhadhara gonyeti rikauya nemupunga ndokusiya mudura rinochengetedzerwa zvinhu rava Stole. Sagaro weZANPF mumasvingo vaRobson Mavhenyengwa vati nyaya iyi haisati yasvika kuhofisi kwavo.
Ndakatohwawo musocial media avo ndikatonyorera vakomana vokuChiredzi kuti vandipewo feedback vasati vandipa veringawo musocial media ndakaona sekuti MP wacho wakataura nyaya dzekumusocial media imomo. Regai ndiite follow up ndiwe hangu kuti zvakambofamba sei.
Mutauriri wemapurisa mumasvingo Inspector kuda kwashedhewa vati havasati vasumwa nezvenyaya iyi vakavimbisa kuzotipa zvizere kana vabata mapurisa ekukamba ekuChiredzi. Mumwe mutungamiriri weTCCC mumasvingo Senator Godfrey Madzikanda vashoropodza bato reZANPF vachiti hariremekedzi temo.
Batiridzano bini zvanongoisiwa kuti haiteveri mutemo, hai respect protocol, itongori dambudziko. Saka we live with it. It's chiziva kuti marights edu ari kutsikwa tsikwa.
Nhengo dzeparamende dzakapuwa matani mana emupunga wakabva kuna vamunangagwa kuti vagovere vanhu munzvimbo dzavo dzavanomirira mudare reparamende. Vamunangagwa vakatiwo havatenderi kuti paitwe zvematongero enyika munyaya dzekugoverwa kwevanhu chikafu. Asi sangano rakazvimirira roga reZimbabwe Peace Project rakaburisa mugwaro rinoratidza kuti vanopikisa vari kunyimwa chikafu kunyanya kumaruwa. Izvi zvinonzi zviri kuitika kunzvimbo dzakaita seVhungu, Masvingo North, Bikita East, Gudu Central nekwaMutare North. Mune imwewo nyaya, nhengo yebato reZANPF ichimirira uzumba vawirira naye muchemwa nakanzura ward 15 vaKnowledge Chipindu vakamiswa pamberi pedare remagistrate muHarare vachipomirwa mhosva yekuba hupfu hwainge hwapiwa vanhu vemunharaunda mavo neimwe kambani yezvisherwa yekuChina. Hurumende inoti vanhu vanosvika mamiriyoni mapfumbamwe vakatarisana nenzara nyika yose. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.